vachitaura pamusangano wokuongorora bhiri iri waitwa nesangano rakazvimirira reZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI vanorwira kodzero dzevanhu vati hurumende haisi kukoshesa kuvandudza zvinhu zvikuru zvinoita kuti sarudzo dziitwe pachena. Vachitaura pamusangano uyu sagaro weZestin Masvingo vamunyaradzi chauke vati bhiri iri rakanyanyaonangana nezvinhu zvina zvakaita sekota yemadzimai, kushandisa kwerezinesi yekutyaira motokari pakuvhota pamwe nekurambidza vanenge vakapara mhosva kuti vamiririre vanhu pazvigaro. Vati izvi zvese izvi zviri mubumbiro remutemo panyaya yekuvhota nekudaro kuzvidzokorodza uye hazvibatsiri pakugadzirisa nyaya yekuti sarudzo dziitwe pachena pasina kupokana.
Nekudaro tiri kuti maissues ari kuraiswa muelectoral amendment BUI haasi kuchinja zvakanyanya electoral act. Then takatarisawo maissues acho tikamaongorora tinoona kuti mareforms aya they are purely administrative, haasi kunyatsobata chaipo chaipo panoita kuti maelections ave free and fair.
Vapinda mumusangano uyu vati bhiri iri rakasiya nyaya dzakaita sekuvandudza komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC kuti iite basa rayo isina kwayakarerekera. Kupedzwa kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika, kushandiswa kwemadzishe pasarudzo pamwe nekushandiswa kwezvikwanisiro zvehurumende nerimwe bato mamwe mapato asina. Vamwe vakaita savatatenda mandondo vecommunity action platform vanoti hurumende yakapedza nguva ichiita zvina basa pane kupinza nyaya dzekuvandudza ZEC iyo inogara kupomerwa mhosva yekuita sarudzo yakarerekera divi rimwe.
Asi tikuona kuti izvi zvinao pareforms mazvinhu chaiwo chaiwo atotara sekuta ZEC yakazara mafoma military personnel hazvitariswe izvo vanotozviignora asi tichiziva kuti zvinokanganisa credibility yemaelections. Toonazve kuti futi muZEC kune maofficials macommissioners vakaita sanana Jasper Mangwana vanobuda pachena vachiratidza kuti vanosupporta bato rezanopiro, izvo zvinoita kuti maelections asave credible. Saka isini semaonero angu mareforms avari kuswera vachitenderera kuti vari kugadzirisa haana maturo kupedza nguva.
Izvi zvatsinirwawo navaAlan Moyo vesangano recommunity for action in Southern Africa kana kuti siasa vati nyaya dzemhirizhonga dzatoveme munyika idzo dzichaita kusarudzo dzisaitwe zvakanaka.
Neenvironment iri prevailing izvozvo hationi sekunga sarudzo dzinouya muguna rinotevera dzichange dziri free and fair nokuda kwezvatareva zvepolitical violence, nokuda kweintimidation, kwabviswa kunoitwa matraditional leaders nedzimwe nemamwe mareasons akawanda zvisingaita katenderedza electoral process yemuZimbabwe.
Mukuru webasa Mureo Agenda for Youth Transformation kana kuti RAST vati nacho chirape vati nyaya yekupindira kwemadzidzi munyaya dzezvematongerwo enyika inofanira kunge yakaiswa mubhiri iri kuti sarudzo dzegore rinouya dziitwe pachena.
Saka tichangoona madzishe achiva ari panhapwa yekuteedzera zvinenge zvine zvichiita nevanhu vakwanisa kuvapa mari mainstitutions anovacontrola kuti varambe varipo.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reZDI vaStanford Nyatanza vati vari kuita misangano iyi kuti vanzwe pfungwa dzevanhu.
Tiri kuita misangano yakaita seyataita nhasi mudunhu reMasvingo. Taure nevagari vemumasvingo kuti chii chiri kunyanya kunetsa kuti maelectoral reforms ari kutaurwa nezvavo asaimplimendwe. Ivo vativudze zvavanoona kuti zvinogona kuita kuti maelectoral reforms aya aitwe.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo munyika vaziyambi ziyambi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo, asi vakamboudza Studio 7 kuti hurumende yakavandudza zvakanyanya mitemo ine chekuita nezvesarudzo. Asi vanopikisa vanoti uku kungotaura pasina zviito. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vati vanga vari musangano patavabata kuti tinzwe divi ravo vakati titumire mibvunzo asi havana kupindura patapinda pamhepo. Vamwe vagari vataura musangano uyu vakaita sava madhidha madhidha vati sarudzo dzegore rinouya dzinogoita kuita sesarudzo dzemakore ose sezvo mhirizhonga kumatunhu akawanda munyika yakatotanga. Mapurisa ari kupomerwa mhosva yekutarisa kuti wabuda mumba mani isati yasunga vanhu, kunyange vachiti havafambi nedivi rimwe kunge gakanje. Ndakamira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.